Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga vomiswa pamberi pedare nhasi.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinyango zvanyuzi izvi zvavakorari kunanga pembera kuti vanoitei. Asi muonerangu ndokuti pamutemo hapasisina maminista kubva pavaitwa tionini.
Vapo mangwana vanoti vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo uye vamwe vatungamiri vechidiki veZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vamiswa pamberi pedare reMajor Street muHarare nhasi. Vatatu ava vanga vachiti vanoda kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechikumbiro ichi, tinoenda kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya uyo anga ari kudare.
Vachombo vati vainge vatorara manheru emusi wa15 mbudzi apo vanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto vakavhara kumeso kwavo, vakapaza gedhi, madhoo pamwe nemawindow epamba pavo vakavapamba ndokuvavhara kumeso. Vachombo vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vati vaipomerwa mhosva dzekusafambisa musangano weZANU-PF zvakanaka pamwe nekusaita basa zvakanaka apo vaive gurukota rezvematunhu. Vati havana kurohwa uye vaibvumidzwa kuona chiremba kana kuvigirwa zvese zvavaida kubva kumba kwavo. Vachombo vati musi wechitatu vakadzorwa kumba vakawana vakamirirwa nemapurisa vachibva vasungwa ndokuendeswa kuHarare Central Police Station. Muchuchisi vaEdmonia Zamba vati vachombo vane mhosva nhatu dzeuori pamwe nekusafambisa mari zvakanaka kana kuti fraud dzinosanganisira mabhiro nemadhora emari yemuZimbabwe uye vanoda kuti nyaya yavachombo itange kunzikwa kubva musi wa8 zvita vachibva kujeri. Asi gweta ravachombo muzvinafundo Love Mumadhuku vange vari kuramba izvi vachiti musungwa akagariswa muusungwa kwenguva yakareba uye anofanira kuburiswa sezvo kodzero dzake dzakatyorwa. Vati bumbiro renyika rinosungira kuti munhu aendeswe kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere asati akwana kana kusunungurwa kana izvi zvisina kuitika. Muchuchusi ange ari kuti vachombo vakasungwa nechitatu uye vaunzwa kudare munguva iri pamutemo. Asi vamadhuku vati musungwa aburitsa umbowo hunoratidza kuti kunyange ainge asiri mumaoko emapurisa kubva musi wa15 mbudzi zviri pachena kuti ainge atorwa nevanhu vari muhurumende uye anofanira kuburiswa. Vamadhuku vati nyika inoziva zvainge zviri kuitika kubva musi wa15 apo mauto akazivisa kuti ainge ari kutora matanho ekugadzirisa nhubu dzaifurira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge nemazvo. Vamadhuku vati zviri pachena kuti vachombo ndemumwe wevanhu vaidiwa nemauto. Vatiwo bumbiro rinotaura pachena kuti hazvinei nekuti munhu asungwa nebazi ripi rehurumende uye anofanira kunzwa kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere. Vati kana vachombo vakasaburiswa sezvo vakagara nguva yakareba vari muusungwa zvinoreva kuti mataredzi mhosva nebumbiro anenge asina basa sezvo zvichireva kuti mapurisa kana mauto anokwanisa kuita madiro ajojina nevanhu. Vamadhuku ndivo vari kumirira vachipanga uye vari kuda kuti vaburitswe nechikonzero chekuti vakagarisa muusungwa. Vachipanga vakasungwa musi umwe chete navachombo. VaInnocent Hamandishe vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU-PF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. Va Hamandishe vachatongwa vachibva kuremand. Gweta raVaHamandishe vaEmmanuel Samundombe vaudzadare kuti vaHamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchusi vaEdmond Nyazamba vati vaHamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo. VaSamundombe vati zviri pachena kuti vaHamandishe vakasungwa svondorapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vari kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vaHamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vaHamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbo vemunyori wevechidiki Muzano PF vakudzana ichipanga vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa. Vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende. Vaudzawo dare kuti vaSevia Kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavaJonathan Muyene kwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yamapurisa. Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaitisisa paBorodale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mashoko atyango tambira anoti vachombo navachipanga vanzi vadzoke zvakare kudare nemusomuvhuro kuti dare rizeye chikumbiro chavo chekuti vapiwe here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Mukuziya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
By next week maybe kunana Tuesday Wednesday tinyangozva news izvi zvava kwavari kunanga pembera kuti vanoitei asi muonera ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva pavaitwa tionini nekuti vanga varipo vangava nemandeti yemutungamiri anga aripo sakutorewa kuti pave nehurumende yavanotonga nayo maminista afanira kutarudzwa nokukasika. Handifungi kuti ngasika chitatu vasati vaita basa.
Vamangwana ko vamaonga vachiti ngapamboumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inonzi transition authority pakamirirwa sarudzo munoti kudikwa vanhu
izvozvo zviri kunze kwemutemo nekuti constitution yenyika yedu inoti kana mutungamiri anga aripo akabva bato ranga richitonga nemutungamiri iwoyo rosarudza anomutsira roenderera mberi nokutonga. Saka kana kuda inclusive government neimaa kutoreva kuti titakura kuta constitution yatakawirirana saka hazvigoni izvozvo. Kana vangoitavo mutsa norudo gwavo tavanomutsarudzawo panosarudza maminista one or two from the opposition norudo gwavo asina kumanikidzonii.
Mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Mukuziya nezvedare remakurukota tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge tikavabvunza kuti zviri nyore here kudoma dare iri.
Vazulu, nyaya yekusarudzwa kwemakurukota navamunangagwa handifungi kuti ichava nyaya yakanyanya kuita nyore kwavari nemhaka yekuti munyika manyanyobuda pfungwa dzakawandawanda dzimwe dzacho taitodziona pazvivhitivhiti dzimwe dzacho taingosanganawo nadzo imomo mumaWhatsApp. Pfungwa dzimwe dziri kubuda zvakasimba ipfungwa dzekuti vamunangagwa vanofanira kunge vachidoma makurukota nevatevedzeri vavo vanosanganisira vamwe vasingabvimu musangano wavo weZANU PF kureva kuti vanogona kunge vachibvawo kune mimwe misangano yakafanana nemasangano anokuchichisa asi pamwe mamwe acho ariwo zvakare muparamende. But tinozotutsirwa pfungwa idzodzo nekuti vanofanira kusarudzawo zvakare vamwe vanenge vasinei nezvematongerwo enyika asi dziri nyanzvi mumabasa atinenge tichikwanisa kuita kuti vavabatsire. Ndo chekutanga ichocho pfungwa dziripo asi dzimwe pfungwa dziripo zvakare ipfungwa dzekuti vamunangagwa semunhu akabatsirwa nevanhu vakati wandei mumusangano wavo weZANU-PF vavanga vachishanda navo vari Lacoste vanogona kunge vari pane yatingati pachirungu under pressure yekuti vachifadza vakavapatsira kuti vange vari pavasvika apapa saka vamunangagwa zvakare vanogona kusaurirana nevamwe vavo muZANU-PF panhau yekuda kutoma vamwe vanenge vasiri nhengo dzemusangano nyanyanya vanenge vasiri zvakare nhengo dzeiyo yatingati team Lacoste saka ndoona sekuti hapana kunyanyo kuvapfavira vamunangagwa kuti vange vachidoma makurukota avo ekushanda navo
Asi nenguva yasara iyi munoona dare remakurukota ravo richiita maminimini here kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika
vazulu kunyangwe vakanzi ndivana mazvikota kunyangwe vakanzi ndivana godobori kunyange vakanzi maprofita emhando yepamusorosoro kana kutonzi ndevamwe vanopota vachigara pasi pemvura vachitsvaka nekuwana mazano nyaya iripo iri pachena ndeyekuti kubva pari nhasi kusvika pachaitwa sarudzo dziri kufanira kunge dzichiitwa hapana chikiribidi kana minana yatichatarisira kuti makurukota avo angange achiita
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vajoy mabenge vari parunare muharare Mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi tavabvunza maonero avo nemamiriro akaita zvino
Hazvimi chikuru chatoda kutanga nacho ndechekuti tinotenda vanhu vese veZimbabwe kuti pakaita transfer of power kubva kuno mumwe president zvinda kuno mumwe murunyararo murufaro Ndezvo tinoda kuzvikudza nokuti asizvo zvatofa kutora for granted zvoda kutenda mwari zvikurusa naizvozvo. Ingati economy yanga isina perform, hakuna cash, hakuna investment inopinda munyika. Saka izvo zvoda kuti zvigadziriswe zvese izvo zvinokurumidza. Saka chokutanga tanga panyaya yebudget yepolicy inoda kuitwa. Pava kutanga patariswa kuti tasunungura zvinhu zvakaoma mumutemo yedu zvinoita kuti vanhu vokunze kana kuti vatioti maforeign investors asauya munyika medu. Saka chikuru ndechekugadzirisa mutemo wekuti vanhu ngavagone kuuya kuzoinvesta kana vakazoinvesta muZimbabwe mari dzavo hapana anovadyira vanodzokera napo zvobatsira nyika saka ndingati ndochinhu chikuru choda kutanga chaitwa kozoti kechipiri hurumende itsva iri yapinda iyi inobva kuti inatso kutarisa kuona kuti nyaya yemacivil servants kwanga kuchidyiwa mari yakanyatsa kuti wandei iyo zvofanwa kuti zvitariswe kuti panowana here yatinoti isusu Civil Servants Reform Program. Inoita kuti tive ne lean and efficient civil service. Inenge ichidelivera service zvakarurama. Zvinenge zvisingagoni kuti zvigare mucivil service kana kumaparasetal ngazvibviswe zvese zvitengeswe zvinooparata zviri muprivate sector. Iyo zvofa kuti zvibude nezvitaurwa as a pronouncement yelaw inenge ichibva mubudget. Kechitatu, nyaya yemari yanga isipo vanhu vachigara mumatiu zvinhu zvese zvofanwa kuti zvitariswe zvekuti chii chingaitwa nokuti vakakurumidza pakaindurizwa bhondi pasingagoni kuti vanhu vaexporte hazvazvobatsira saka introduction yebhondi inofanirwa kusapotwa nekusudurura mitemo yanga yakaoma yogadziriswa iyoyo futi kouya kechina Indigenization Act Indigenization Act yedu yakachiridzira vanhu vokuinvesta muZimbabwe iyoyo ndeimwe yaimwe hurusa ida kuti igadziriswe iattracte vanhu fanika vanhu vanga vaida kuuya kuzoinvesta kunigeria uya the richest man in africa iye zvino ngaando ingenjwa kuti titomutsvaga kuti uya uzoinvesta
asi izvi zvinokwanisika kuitwa here nechimbi chimbi nekuti vanhu vakawanda vari kutarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa nehurumende yavo
ndo zvavanotofanwa kutoita ngavarege kumbofunga kuti nokuti kuchaita maelections gore rinouya ngavachaisa police inotokurumidzisa kuti vanhu vamhanye vese chero vanoda kuya kuzoinvesta muZimbabwe vanobva mhiri kwemakungwa nedzimwenyu vamhanye vauye kuZimbabwe
muteedzeri wemutungamiri wesangano reCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare Munyaya dzatino tarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemugari wekuchingwizi vaMilton Shumba nemaonero avo nevagari vekunharaunda yavo pakusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kuti vagari vanotarisira kuti matambudziko avo achagadziriswa here mushure mekutamiswa kubva kumahombe kombe erwizi Tokwe Mukosi.
Kupinda kwa vamunangagwa isu hatipokani nako nokuti hatifiri vanhu vatingati tine divi ratakarerekera. Isu tichibviswa kwatakanga tiri neTokwe Mukosi iproject inotarisana nenyika, iproject inoita kuti nyika ibudirire. Saka urongwa hwese hunoitwa nehurumende, kana tichitaura tichiti hurumende haisiri ZANU-PF, mubatanidzwa wamapato. Saka tinongogamuchira kuti hurumende yakatibvisa inazvo inawo urongwa hwekuti ibudirire, kana kuri kubudirira, nokuti tichitaurirwa isu taenzi tinofanira kuva nemadiridziro, tinofanira kuti tive vanhu vanogara vakasununguka. Saka kana vamunangagwa zvavapo sapresidendi wedu vanyuwani vakangotevedzerawo zvifungo izvozvo kana kupfuurikidza, ndichifunga zvingangotiitira zvakanaka. Saka tinongovatambira sezavari, tinovatambira sapuresidendi wedu, hatina hatakarerekera pari zvino.
Asi vanhu vari kugarawo here vakasununguka pari zvino?
Dai tatava nemaofa leta ndopataiti takugara takasununguka. Chinoita kudaro ndechekuti kune vangu vanhu vandinari dzavo, ndiri kutaura ndakatarisana nesection C, D neE. Kune vangu vanhu vane mari dzavo vanokwanisa kusinga mabhoho, ndisingatauri vanhu vari kumahectors. Vari kuC, D neE havakusi kukwanisa kusinga mabhoho nekuti havazivi ramangwana. Saka zvatiri kungofunga ndezvekuti presidendi vanyuwani vapava vamunangagwa pamwe vachaita kuti votuma delegation inotungamirwa navachimedza vanova minista vedu vouya kwedu vozoadressa situation yedu.
Ko mari maamati mapedza kupiwa here dzemuripo?
Mari hatisati tapedza kupiwa, vanhu vari kupiwa sepandakambotaura paya 20%.
Avo vanga vari mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba vari parunare kuchingwizi kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe muzvina bhizinisi anoita bhizinisi rake ari muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe. Amai ava vanoti zvakakosha kuti madzimai vasatye kutanga mabhizimisi vachiita zvinhu zvavanofarira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bhizimisi ravo ravanoita rinonzi chii.
Ndinonzi Mabel Machabunga Butler, ndiri director and creator Wetapira skincare products and also a spa in South Carolina inonzi Body Sugaring and Wellness Spa. Tapira yakatanga 2015, Body Sugaring yakatanga muna 2010. Saka kwakatanga spa ndisati ndaita product line. Product line yedu ndeye skin care, nenda mairana ne ganda redu isusu vanhu vatema, as well as my products ema body treatments like sugaring body removal anoshandiswa kuma spas nemuzvikoro muAmerica.
Saka muri kutambirwa sei nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica?
Zvizvarwa zvekuZimbabwe not only zviri kuAmerica but zviri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakatitenderedza zviri kutambira maproducts edu, nekuti dambudziko hombe ratiri kuona kwatiri maproducts anga ari pamarket anga ari kuita kugadzira ganda revarungu rakanyanya. Panga pasina maproducts anoshanda pane ganda redu. Problem yatinoita isusu zvakawanda vanhu vatema, tikaita mabreakouts kana kuti mapunda aya tinosara nemavara anosara kumeso, and maproducts akawanda anga asingabvise dambudziko iri asina bleach. Saka product yatiri kuuya nayo haina bleach but iri kubvisa mavara iri kumeso, ndisiya ganda remunhu rakuratidzika zvakanaka.
Tinoona muri paMazimbabwe Achievers Awards, zvinhu zvakadai zvakakosha sei kuneni munoita zvemabhizimisi?
zvakakosha kuonekwa uchionekwa one vanhu vekunyika kwako. Ndinochimboenda kumaspas kuno kuAmerica uchionekwa kuti une difference yaurikuita, asi kana uri munyika mako vakukwanisa kurekonaiza zvaurikuita, zvinotipa manyawi ende zvinotipa kuti tirambe tichida kuita zvatiri kuita tichibatsirana senharaunda yemaZimbabweans.
Chii chakaita kuti mufunge business iroro
kemuzvai? Reskin care, inini ndichikura ndaiva nedambudziko reskin ende ndakatsvaka maproducts akawanda angasingakwanisi kubatsira skin rangu. Ndichidzokera pakutaura kuti maproducts mazhinji ari on market aitaketa for powerful ganda revarungu. Saka ndakasangana nemachemist andakasangana nawo tichitaura kuti ndikuda kuti product iye ingiri kutaketa for ganda redu, not only isusu maZimbabweans chete but vanhu vese vane ganda dema, maafrican americans kabati ndichinyanya kuitira vekwangu.
Shuro yenyu ndeyei samuzvina business?
Ndine vanasikana vairi, saka ndichiona vachinditarisa zvandinoita kuencourage navana ivavo, ndoda kuencourage vamwe vasikana vachiri kubuda kuti chero tiri kunze kwenyika tinokwanisa kuva tichiita mabhizinesi edu aya, hazvisi zvokuti tinongokwanisa kusenzera vamwe vanhu. Ende hangori mabhizinesi chete, chinhu chaunoda kuita muupenyu hazvinei nekuti ndezveskin, ndezvemakeup, ndezvekumhanya, whatever that it is zvauda kuita muupenyu unokwanisa kungozviita, risingori basa rekuti uda kuita doctor kana nurse kana accountant.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Mabel Machabunga Butler kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuudzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nemamiriro akaita zvinhu patinonzwa kuti mapurisa mumigwagwa havasi kutombowanikwa, zvichienzaniswa nezvaisiitwa kare zvekuti vanhu vaitogara vachiita hwakitsina gonzo kutandanisana nemapurisa. Tichitarisa nyaya iyi tabata vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resume Rights, Vaokei Machisa. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMachisa. Tinouchingamidza nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Tofara chose mukanya murewa.
Aiwa, zvinofadza. VaMachisa, nhasi tati tingotarisa takananga nekodzero dzevanhu. Tinonzwa vanhu vakawanda makore ese vagara muZimbabwe vachingochema nyaya dzekuti mapurisa anovatyorera kodzero dzavo. Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, muri kuonawo sei nyaya yekuti mapurisa mumigwagwa umu haasi kuwanika?
Ndinoda kutaura ndechekuti kune makoronyera akati wandei anowanikwa ari mumapurisa, vanonyanya kuita uori hwakanyanya. Izvo ndo zvanga zvanyanya kurwadza mhuri yeZimbabwe, yokuti kana uchifamba nemotokari, kana uchifamba nepublic transport yakafanana nemakombi kana kuti nemabhazi, zvotoita sokuti wapara mhosva kudhiraivha, zvotoita kuti sokuti wapara mhosva kupinda mukombi. Saka mazuva mashomanene apfuura, migwagwa yedu muZimbabwe makafura mhepo nokuti vanoita zveukoronyera kana kuti zveuori vari mapurisa. Hakuna.
Ndeipi kodzero huru yanga ichinyanyotyorwa nemapurisa?
Kodzero huru yanga ichityorwa ndeyekuti kune mapurisa anga achipinda muhomwe dzedu zvisina mvumo, vanga vachipinda kunotidira. Izvo zvidiki diki zvatati nazvo, munongoziva kutambura kuita kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Pamwe anenge ane kamari kadiki diki ikako paanopira petro motikari make, pamwe anosara nemari yetoge, anotozopedzisira ati chiregai nditomupa mari yanda nichifanira kumupa yetoge, ndodzokera hangu rwendo rwehaushaibudiriri.
Saka kushaikwa kwemapurisa mumigwagwa uku, vakanzwa here zvichemo zvanga zvichiitwa nevanhu zvekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo?
Mune wamunoziva zviri kuitika muZimbabwe, hakusi kunyeyanaba. Masoja ndiwo achamboona kuti zviri kuitika muZimbabwe zviiko zvino. Saka tisaite zvekureverana nemachita sokuti hazvisizvo zviri kuitika. Iwo mapurisa ndofunga akanzi no imi chimbomira ikunetsana nemhuri yeZimbabwe timbogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe muve nerunyararo maita enyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights Volkei Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum nasi chasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekukunda chapungu 2-0. Mimwe mitambo yatambwa nasi yapera yakadai. Bulawayo City 5, Vandu Rovers 0. Harare City 1, Haumine 0. Highlanders 1, Cape United 1. ZPC Kariba 2, Wange 0. Shabani 2, Yada 0. Ngezi Platinum 0, Triangle 0. Cholocho 0, Black Rhino 0. Dynamos 1, Chicken Inn 0. Chapungu 0, FC Platinum 2. Zvikwata zvabuda mumakwikwi eCastle Premier Soccer League zvinoti Harare City, Wange, Cholocho neVandu Rovers. Nako kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D featuring Oliver Mtukudzi. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vanomiswa pamberi pedare nhasi vamunangagwa votarisirwa kudoma dare remakurukota svondo rinouya chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League wegore rino tinoti makorokoto kuvakomana vekuzvishavane tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande munhau dzesi isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Namukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 Lwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi mtambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo umiswa imithethwandaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokhu
njengoba evele ngomuntu ezalo uphiwe kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogolesana esezame ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha indlelaukwakhilindlelezi okusiye phambili.
Iqembu le-FC Platinum yilo intshantshu yalo mnyaka kusigaba se-Castle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eletshapungu nge-2-0 namhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ke waba umphathi mtambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo onguye umphathi mtambo wezemali umiswe phambi komthethwandaba we-Magistrate Court eHarare lamhlanje watshela umanje ukuthi wabotshwa mhla ngolwesithathu lweviki edluleyo ngabantu ababehlome begqoke impahla yebutho. UChombo othi akazange achawe njalo wavunyelwa ukubona labo dokotela bakhe uthi ucabangela ukuthi ucatshangelwa nguZulu ukuthi ukuxuku lezano PF elithiwa iG40 elasekela unkosikazi Grace Mgabe. Umanji udlulisele phambili ilanga lokuzwa isicelo sokuthi uChombo ahlawuliswe na imali yesibambiso ibail ngomvulo. Umezi Visigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhla ka 14 Lwezi lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango aphakathi endlini kunye lamafasitele basebemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UChombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ungahambisi kuhle umsebenzi webandla leZANU-PF kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathi intambo ogaja olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UChombo uthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umtshutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uChombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale ukuba avalelwe kuze kuyefika mhla ka-8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaChombo umnumzana Lavumo Maduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uChombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uChombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka-15 Lwezi okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokhu kwenzakala enye inkokheli yebandla leZANU-PF abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Hamandishe lomnumzana Kudzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanje unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa ngumthetho. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esivunyelwa ngumthetho. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe umnumzana Chombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethwandaba mhla ka 8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amazwe yangentshonalanga abikwa esamukela umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Elebhilitane libikwa lisithi lilindele ngabomvu ukuthi liphathise eleZimbabwe. Sixoxe lengcwethi ecumula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyaloba kakhethi vele ngiloba i-article yami yami vele ngiloba ngesonto. Ngiyachasisa mina ukuthi uzanikwa ithuba lokuthi asuthise lokhu ade khuluma ngakho okwedemokhrasi lo mnotho. Kodwa inkinga ukuthi njengoba evele ngumuntu ezana uPF, kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezanu ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha ilizwe lethu nokuthi siye phambili.
Manje nxa ukhangele okade kusenzakala kubandla leZANU-PF lapho esibone umnumzana Mnangagwa ethwaliswe nzima, ubona ungani lokhu kumenze abe losekelo yini ebantwini kakhulu abasekeli beZANU-PF?
Ungazinandelela ukuthi usekelo abelalo lusekelo kaningi oluqondane lozulu obovele ezonda umgabe leZANU-PF. Abaningi abakhona engihlanganala kukhathesi bayathokoza ukuthi kube lethuba lokukhipha umgabe. Kodwa lokhu akuthi ukuthi bathokozela yena uMnangagwa, bazamthokozi lanxa engakwanisa ukuthi ayenze izinto ezehlula umgabe. Kula bantu abakwiZANU-PF ababevele bele ngqondo eziqondileyo, ababevele bekhanya bekhuluma izinto ezengqondo kodwa besehluleka ukwenza izinto abafuna ukuyenza ngoba ukhulu wayebakindindezela. Ngibona ngathi mina angazwa ngize usekelo labantu bakhona abanjengaboreka ukonde labantu into program yakhe ingaya phambili.
Kodwa siyabona ukubana kuZANU-PF bekulokhu kusiba labaphathi ntambo abaphosa ukufana iminyaka yonke. Umbona uMnangagwa ezakhetha abatsha yini esingakaze sibabone bekuhulumende?
Inkinga yakhona le yitsho mfowethu ukuthi engaze akhiphe esingathi ngesikhiwa i-DA ne-DNA egazini lakhe, uzefanele akhangele ngaphandle kothango ngaphandle kwelacoste ngoba abantu abaningi abelacoste bebengaba abantu abavele bekuZANU-PF. Uyafanele asebenze lama-technocrats abantu abaziyo into ezihambela lotho welizwe. Engaze abelokhu ebhodi esibayeni seZANU-PF khonapho okwesayinbon khayamoyo ophoma ngibona open pop. Uyagcina sokufana lomgabe othi uzama nje ukuthi achaze abangane bakhe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli omutsha welizwe leZimbabwe kwamukelwe ngendlela ezitshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilitani. Okuningi asikuzweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda ekhuluma labanye abaseLondon.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kuloba nje cathangelwa ukuthule sandla sokubulala abantu ngesikhathi sekukurawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla leZaphu emathweleni leMidlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years ngihlala lapha e-UK and kungijabulise kakhulu ukuthi ngizwe umongameli ekhuluma ukuthi ilizwe kumele lilungiswe kunengwe la makhiwa sincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathi sisiza la sasingazohlala la. Sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma kwakhe, hayi mina nabami siyabuyela sibile ekhaya.
Umnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba umnangaga uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela, siyakuthokozelela lokho kwenzakala elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibuphe ezami lubhekise amabombo kwamanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye. Ababuleweyo laye ube lesandla kukho. Okudilizweyo laye lesandla kukho. Okutshentshiweyo laye ulesandla kukho.
Unkosazana Thokonare ukhanya engelaqiniso ukuthi uzakwenzani loba elesifiso sokubuyela ekhaya.
Ekhaya singahamba but asijahanga ngoba sizalibona ukuthi into yakho ni ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyachinja zisiyanga.
Umongameli omutsha u-Emmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zeZimbabwe ezisebhilithane eziningi zihlezi kuleli ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bangabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana nezombusazwe njengenjwayelo ngesikhathi sokhetho. Kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Ukhona bathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo bambona ivumela ukudlwangudlwangu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 London, ngu-Ezra Chitsa Sibanda.
Siyabonga Sibanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Gipite e-Egypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa ayicatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abantu abafile abangamachumi amabili lasikhombisa ngabantwana. Sipheteke indaba zethu zakwamanye amazwe ngaseYemen. Indizamtshina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifike esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kuhlelo kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphephele. Ngolwesithathu iviki edluleyo amasotsha angene ngamandla eZBC bavala bona umsakazo basebefaka imbiko yabo besazisa uZulu ukubana sebethethe imtambo zombuso. Kusukusela lelo langa bekulokhu kudlalwa ingoma ezahlatshelwa ngabalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezandla. Lokhu sokucunule abavela ababesilwa bekucele leZebra bona abathi ingoma zabo kazitshaywa. Okunenga sikuzweni kuntathweli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ibutho leZimbabwe liphume kumabonakude weZBC bethatha intambo zokuqondisa owenzakala ebandleni elibusayo ngolwesithathu emadabukakusa kuviki eledlule osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni. Ngolwesithathu ibutho leZimbabwe lithatha intambo lahle laguqula inhlelo baqala ukutshaya ingoma zenkululeko zebutho leZandla, ingoma zebutho leZipra kazitshaywa. Abantu sebesole lesisenzo bethi ibutho lilungisani uma lizakwehluleka ukulinganisa ukutshaya ingoma zamabutho onke alwela ilizwe. Inhlelo seziqhubekela phambili njengenhlala yenza kodwa ukuphuma kwengoma zenkululeko zebutho leZandla kuqhubekela phambili zikhala kumabonakude lakumisakazo. olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi ibutho lalo seliqhuba inketha bechabi ekuqhubeni inhlelo kumabona kudela kumisakazo.
Kulusizi ngoba bekukhangelela ukuthi kuchabe zonke ingoma zombuto yombili ezezipra lezizanla ukuze kunikeze iconfidence kulabo abantu abakhangeleyo ukuthi into lezi ziyabambanisa, ngoba kuba nzima ukuthi kathesa abantu ababekumbuto wezipra uma bebona kusenza into zezandla bezibonela kube yingxenye. Kuphakanyiswa kakhulu imlando yezandla, kungaphakanyiswa yombili, bazibona bengelasabelo bona. So bekukuhle ukuthi kule i-transition kutshengisa ukuthi kule mbutho yombili yonke yadlala umlando.
Indodana kaMuyi owayengumsekeli kamongameli uJoshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, laye uvumelane lomnumzana Fuzwayo ethi okunye okumdanisayo yikuba kukho konke lokhu okwenzakalayo akunandaba ekhuluma ngesivumelwano se-Unity Accord. Ethi lokungatshaywa kwengoma zezipra kulomutsho ohlukuluza imimoya yabaningi.
Ingoma zomba ngazo ezomzabalazo izilogani abekujamisa lapha e-TV ze-BC isayidi lezipra lezaphu akucacanga, akukhithwanga kangako e-TV. Njalo nxa sibeka abakhokheli abayibo ababephambili kwezokukhulula ilizwe, abayibo ababebakhulu, ubaba uJoshua uMafukufuku umdala kavezanga kangako ngalesi sikhathi nxa sokukhitshwa izinto laphana e-TV.
Unkosikazi Abigail Mupambi usole lesi senzo ethi kuqakathekile ukuthi ingoma zikhale ngokufananayo.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi ukungabi balance mhlawumbe okwezingoma zethu ikakhulu as a liberation struggle ku-ZBC kathesi singathi i-omission. Angazake ngithi mina i-deliberate ngoba it's too soon for that. But kuqakathekile ukuthi vele sihle make sure ukuthi siyafaka singathi i-recommendations ukuthi ingoma lezo ziphume zibalanced ukuze sizitshengisele i-view balance, just like the efforts which were balanced.
Osakhulayo undodana Moyo yena uthe kuyadanisa okwenzakalayo ngesikhathi lona ibutho lisithi liqondisa indlela, kodwa ingoma zenkululeko zebutho lezipra kazizwakali emsakazweni lakumabonakude.
Kuyasidanisa lokhu okwenzakalayo ngesikhathi ilizwe linemanzonzo ukuthi kuzwakala ingxenye yolunye uhlangothi luyilo olukhunjulwayo olukhunjuzwa abantu beZimbabwe. Kukanti ke leZipra yadlala indima enkulu kakhulu ekuletheni ilizwe leli, njalo kuyadanisa ukuthi iZipra eyayikhomandwa nguJoshua Nkomo esimbiza namhlanje sithi Father Zimbabwe kodwa kayiqanjwa, kutshengisa ukuthi lokhu sithi Father Zimbabwe kuzinyembezi zengwenya nje kuphela.
Ibutho lokhe libusa kodwa uhulumende usekhuphe imibiko ethi uzulu lezisebenzi zikahulumende aziqhubeke zisebenza njengenhlala yenza. Kuthi umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga laye usekhuphe imibiko ethi lokhe belungisa okungahambi kuhle ngaphansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy, lapho abantu labo bathe bakhangelele ukuba ukusebenza kwezemisakazo lakumabonakude kuzalunga loba nje ngesikhathi sisiya emoyeni bekungela nguquko. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla siqhubekela phambili ngengxoxo lo. Wayengumlweli wempi yenkululeko kubutho leZipra, unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo, ngokuthi wangena njani empini. uMamoyo uqala ngokuchasisa ngemizamo yokuthi ababekubutho leZipra bethole uncedo kuhulumende.
abantu abangani sisethele problem labo yilabo ukuthiwa ngama recruits abanye abaphuma phandle abangazange bevetwa abangazange bethini. Uyabona umuntu wonke othiye umuzi wandibo ephuma phandle kumele ethole something andinjalo nabantwana abanye abangenabazali abafelwa ngabazali khona ngani akula nto abayitholayo akulani akulani ya that's why bekhiphe ubaba uthinga ngoba bese benanzelele ukuthi akula muntu olahla abantu bakibo wayesenanzelele ngoba wayesekhuluma ngokuthi kumele kube le vethini kumele kube lani so baxethwe khona ukuthi ngaba levetting amasela akhona ngale azatshontshani ngoba imali yabisisiye ebantwini. Uyabona i-struggle is not that ususiwine someday njengesikhuluma so. Uyabona for example uyazi ukukopa sometimes kuyapasisa. Singakopha into e-South Africa ogogo bayahola. Lapha amapensheni yakaholi uyabhala ukuthi yare pensheni but they get nothing. Uyabona yizi izinto ezenza ukuthi abangamzwisisi.
Lingasithi fahlafahla njengamafitshane ukuthi lajoyina njani impi lalinganani.
Mina impi ngahamba ngo-75 bengilabo 12, 13, 14 khonapho. Bengisesemncane vele ngiyibele lami ngiqala ukuphuma uyalibona. Sasuka lapho saya eBotswana, suka eBotswana saya eZambia. EZambia safika satrenwa sasaqala savula i-camp eMombeshi. Then eMombeshi kwaba langani kuthiwa sekumele kube le unit ethiwa yizipho ehlanganisa amabutho ezaphu and amazanda. Sayahlanganiswa eMgagawu eTanzania. Salwa thina lamazanda amasiprenzala thetha silwile basifuqa thina saya kwenye ikhempi yethu ekazanya khona ngale ethiwa yimorogoro lapho engaqedela khona i-training yami 6 months ake ngaqalisa afresh 6 months kuthiuthi ngenze 12 months ngoba ngale 3 months lapha 3 months ngale 6 is 12 angithi. Then after that sakhethwa as commanders ama-structure sayotraini simombeshi ebilamankazana ikhempi leyi bithwele 600 ikheda angithi so satrainwa khona ngale thina singama-instructors. So ngi-instructor ngiyaphiwa i-position as a company commander and wathi sinjalo nje sitrainisa yonke into yonke ubopho physical yonke wawungena ilobuzana esingayifundisiyo ilesson esingayifundisiyo suka lapho satshintsha sayoba kuthasisti camp ethiwa yi-VC sincedise ukuthi laba abafuna ukuyatrenwa emgoshi besibancedise ukuthi hhayi lo angakwanisa lo unjani lo u-right lo hhayi ngani kaphilanga lo unjani njani ngoba bafika abanye abangaphilanga ngenxa yesikhathi lesana esikhathi mithi abantu bebebaleka lapha bebalekela ukubulawa. Sathi sekunjalo kwaba kwazo kwaba lesizamina nga ekafuwe abatrenele i-typing konke lamanye ama-subject nje okusebenza ngapha ekhaya ama-teacher lani khonapho kambe telecommander khonapho lo gogo wawuthiwa Nyamzowa okokuthi nxa usimithi ngabe waye wabona nga wasibulala laye angithi uNkulunkulu wasivikela sasizabuye ekhaya asiselancedo asisancedwa asisayenziwani abantwana kabafundanga nxa usithi ubhalise ukuthi wabafundiswa mahhala akubhadalwa baphuma abantwana kubuhlungu lo
bakhona yini abaphumelelayo
lo kungathengisanga awuphumelelanga nxa ungumuntu wezapha umuntu wezibhura awuphumelelanga lo awasala khona waye uyisigili sokusetshenziswa then bona besiya phambili ngoba ungakhangela umuntu ongayanga empini uzuhawukela ukuthi bathi bengisiya nga bahlezi abantu bahlezi abantu ngapha kulobusela ngapha kwenzakalani ungaze ukhuluma uncedi ngalithi.
Sasa yeZimbabwe liyibone njani sephumile umongameli Robert Mugabe lo mkakhe
uza-ke ephumile layo uzabona mbona sizaliselebrate layo ukuthi athakathi lingincedile ukuthi lingigide la ngoba kakunanzelela ukuthi uyabe sephumulile ukukuzwa lokhu lalokhu lalokhu lokuwonakelela okulungileyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Tariso Phiri uMamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle.
Kwezemidlalo sichayela ihlombe iqembu le FC Platinum ngoba yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eLetshapungu nge-2-0 lamhlanje emini. Sizezwa njalo kuJoseph Njanji ukuthi ngawaphi amaqembu asuke kusigaba lesi.
Abashoshele iqembu leFC Platinum ngurodwe lichinyengetire no Ali Sadiki njalo leli qembu libe ngelakuqala eliphuma ngaphandle kwamadolobha amakhulu iHarare lakoBulawayo ukuphakamisa inkezo yePSL selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Phambilini kokunqoba kweqembu leFC Platinum kwanamhla iqembu leSt Paul's Musami yilo elake lathatha lesi sicoco ngomnyaka ka-1966. Iqembu leFC Platinum liqedile le miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lambili ngemva kwemidlalo engamashumi amathathu lane, kuthi endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobe elechikenini ye-1 kanya njalo liphushe imidlalo yalo nyaka lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa. Kusenjalo amaqembu abalisa elewange leHarare City yowalandele elecholochole leBantu Rovers ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ngemva kokuba iphushe imidlalo esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu leHwange linqotshwe ngeleZPC Paribas nge-2 kanya, okutsho ukuba liqedele isendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo ngamashumi lesikhombisa. Abafana beHarare City bona banqobe abeHowmine ye-1 kanya baba le miklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili, kodwa behluleke ukusinda ngoba eleBulawayo City iqembu ebelihlezi phezu kwabo phambilini kwemidlalo yanamhla linqobe leBantu Rovers nge-5 kanya lakhuphula inani lemiklomelo yalo yakumashumi amathathu lathoba munemunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Highlanders libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Cape United emagomeni, eleShapane Mine linqobe leYada nge-2 kanya emaGlass. Iqembu leCholocho libe ngujikilobhanqa lele Black Rhinos nge-0-0, kuthi elenkeze Platinum Stars lalo libe ngujikilobhanqa lele Triangle kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji. Ingoma emnandi sigqibela uhlelo uzani quma nini singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo umiswa emthethweni ndaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokhu? Njalo ke iqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum yilo intshanju zalonyaka kusigaba se PSL silugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande lelayo.